maita wakande miri zvino zvinosuisa zvikuru nyaya iri kuitika kuHarare kubatsirwa kwedzimba kuri kuitwa vanhu zvino zvinorwadza zvikuru sei inini ndiri mudzimai ndinoona kuti zviri kunyanya kuafekta madzimai akawanda vana vari panze kuri kunaya tinozviziva kuti maguta akawanda ari pasi peMDC asi hapana munhu asingazvizivi kuti malocal authorities ari pasi peminister of local government inova ndiyo iri kutungamirwa navajulai moyo vanova vanobva kubato rezanu PF saka izvozvo hazvinidzi rocket scientist wakandemiri kuti zvizivikane vanhu vanozviziva ndofunga kana mukatarisa pane vhidhiyo yakambobuda ichitenderera yakabudiswa navamunangagwa vachitizvo chero macouncils ari pasi peMDC tichavaita kuti vatadze kushanda hazvizozoita nokuti ivo vanoona everything malocal governments ndavo zvese ndezvavo ndofunga vhidhiyo yachona iyo muchikuiziva saka vakato bvuma ivo pachavo kuti ndivo vanotonga macity councils malocal councils saka iyo hainei nechekuita neMDC alliance
ndikubatei muromo regai timunzwa kuna Dr. Mavhaza
maitanyanyiwa vakunzwisisa matongerwo anoitwa local government local government inotongwa nelocal authority kuti council saka ina Harare the council inoranwa neMDC kubva kana meya council yaHarare inotongwa neMDC and maminets ecouncil akaapprova kuti maillegal structures anga achipfunzwa saka our argument ndeyekuti dzimba idzi kunyange ari maillegal structures why now makuzopfunza kuchinaya kopa dzaivakwa kusvika yapera yatsidzirwa vanhu vekansel vasingaonyeri kuti vari kuvakwa zvinhu zvinillegal why did they waste vanhu vapedza mari mukuvaka kupfirira kusuwage pipe nemagetsi it's actually a settlement yatova complete nekuti the council was supposed to either kuvapa another area alternative hazvibvumirwi pamutemo kudzinga vanhu mukati memba uchivasiya musango uchivasiya vasina pekugara there must always be an alternative
maitanyanyiwa imimi kana kanzuro yenyu yeHarare isinei nechekuita nekupwanyawa kutwa mudzimba dai vashandi kana vekanzuro vasingatozombofanira kunge vachionekwa vari pamakatapira vari pamberi mukushanda kuita basa iri nokuti kutongopatisipeta kunenge kuchiita kanzuro kuratidza kuti muri kutambira zviri kuitwa zvamuri kuti zviri kutungamirwa nehurumende
maemployees ecouncil waukandemiri havaripoti direct kuna meya ndofunga tese tinozviziva kune procedure vakuyoma directives nameya tese tozva kuti meya wangu wakasungwa ipolitics wakandemiri meya wangu wakasungwa zvese izvi zvakaitwa meya wasipo saka kuti zvinzanzi meya ndewe MDC saka madimolitions aitwa nekuti meya aapprova madimolitions ipolitics iri kuitika iyi but zvatitangotaura ndezvokuti zvokuti tiswere tichikandidzana nyoka mhenyu tinozviziva nyaya dzekuHarare tinodziziva kuti kana pakuitwa maelections vanhu vanopiwa land isipo vanopiwa land pasingakodzeri kuti vanhu vavake vachizviziva zvavo vachiita kuti vatsvage mavhoti kana vavhoterwa vakuchitanga manje kushungurudza vanhu hazvinakidzi vakandemiri tingataure panapa tichikandirana nyoka mhenyu but zviripo nezvekuti vanhu vari kutambura and this is wrong and this is bad it has got nothing to do with MGC this demolition
Dr. Mavhaza zvataurwa namaitanyanyiwa izvo
izvozvi as we speak the council has been ordered to stop the demolitions ipewa enough notice and it's a time yekuita demolish these properties but I think maitanyanyiwa wants this is local governance number one mayor asiri anopa direction ari or directive ari yeka mayor would direct or not the council keeps on working number two makata workers are instructed by government asi masivo servants anotumwa necouncil council inorava nemacouncillers and the mayor ari executive in charge and again munoona kuti mapurisa anenge aripo pari kudhemo zvadzimba idzi havasi mapurisa ehurumende havasi mapurisa enyika mapurisa ekanzuro ndo anenge aripo netsvimbo dzavo saka hatidi kutimonyeva nekuona kukotama politics izvi zviri pachena